Narire yomurindi yokudzidza, April 2017. Nyaya ichadzidzwa muviki ya May 29 kusvika kuJune 4. Ripa zvaunopika. Rugwaro rurikutungamirira. Uripe mhiko dzako kuna Jehovha. Mateo 5 verse 33. Nziyo 124:51. Unonzwa sei nezvekukosha kwokuripa mhiko yako yekuzvitsaurira. Mhiko yako yemuchato. Mhiko yawakaita kana uri mubasa chairo rengo yakazara. Ndima 1, mubvunzo A. Mutongi Jefta naHana vakanga vakafanana papi? Mubvunzo B. Mibvunzo ipi ichapindurwa munyaya ino? Jefta aiva mutungamiriri akashinga. Hana aiva mudzimai aizvisa pasi pemurume wake. Jefta aiva murwi asingashi. Hana aiva mudzimai aizvininipisa uye aigona kuchengeta musha wake nemhuri yake. Kunze kwokunamata Mwari mumwe chete, ndezvipi zvimwe zvainge zvakafanana pana mutongi Jefta naHana mudzimai waErikana? Vese vakaita mhiko kuna Mwari, uye vakaripa mhiko dzavakaita kwaari. Vakaratidza mhenzaniso wakanaka kuvarume nevakadzi vanosarudza kuita mhiko kuna Jehovha mazuva ano. Asi pane mimwe mibvunzo inovapo yakadai seiyi. Chii chinonzi mhiko? Kuita mhiko kuna Mwari inyaya yakakura zvakadini? Tinowana zvidzidzo zvipi pana Jefta naHana? Ndima 2 ne 3, mubvunzo A. Chii chinonzi mhiko? Mubvunzo B. Magwaro anoti nezvekuita mhiko kuna Mwari. MuBhaibheri, mhiko ivimbiso inokosha inoitwa kuna Mwari. Munhu anogona kuimbisa kuita chimwe chinhu, kupa chipo, kuitira Jehovha rimwe basa, kana kurega zvimwe zvinhu. Munhu anozvisarudzira ega kuita mhiko. Zvisinei, Mwari anoona mhiko sechinhu chitsvene uye chinofanira kuripwa. Magwaro anoti nezvekukura kwenyaya yekuita mhiko kuna Mwari. Mutemo waMosesi wakati, kana munhu akapika kuna Jehovha kana kuti akapika mhiko yekuti asunge mweya wake, haafaniri kuputsa shoko rake. Anofanira kuita maererano nezvose zvakabuda mumuromo make. Numeri 30 verse 2. Soromoni akazofemerwa kunyora kuti, pose paunopika mhiko kuna Mwari usanonoka kuiripa, nokuti haafariri mapenzi. Ripa zvaunopika. Muparedze 5 verse 4. Jesu akaratidzawo kuti kuita mhiko inyaya yakakura paakati, zvakanzi kune munguva yekare, usapika usingaiti, asi uripe mhiko dzako kuna Jehovha. Mateo 5 verse 33. Ndima 4, mubvunzo A. Kuita mhiko kuna Mwari inyaya yakakura zvakadini? Mubvunzo B. Tichadzidze nezvaJefta naHana. Saka zviri pachena kuti kuita mhiko kuna Mwari inyaya yakakura chaizvo. Maonero atinoita mhiko dzedu anosimbisa kana kuti anokanganisa ushamwari hwedu raJehovha. David akanyora kuti, ndiani angakwira mugomo raJehovha, uye ndiani angasimuka munzvimbo yake tsvene? Ani naani asina kupika zvenhema noupenyu hwangu Jehovha, kana kupika achinyengera? Pisarema 24 verse 3 ne 4. Jefta naHana vakaita mhiko dzei, uye zvaiva nyore here kuti vadziripe? Vakaripa mhiko dzavo kuna Mwari. Ndima 5, mubvunzo. Jefta akapika kuti uye chii chakazoitika? Jefta akachengeta vimbiso yaakaita kuna Mwari paakanga vakuda kuenda kunorwisa vaAmon, avo vaishungurudza vanhu vaMwari. Achida chaizvo kukunda, Jefta akapika kuti, chokwadi, kana mukaisa vanakomana vaAmon muruoko rwangu, munhu achabuda, anobuda masuo emba yangu kuzondichingura pandinodzokera norugare, ndichibva kuvanakomana vaAmon, achavawo waJehovha. Chii chakazoitika? VaAmon vakakundwa, uye mwanasikana waJefta waaida ndiye akabuda kuzomuchingura paakadzoka. Ndiye aizova waJehovha. Vatongi 11 verse 30 kusvika ku34. Izvo zvaireva kuti aifanira kuzoita sei? Ndima 6, mubvunzo A. Zvaiva nyore here kuti Jefta nemwanasikana wake vari pemhiko yaJefta? Mubvunzo B. Tinodzidze nezvekuita mhiko pana Deuteronomio 23 verse 21 ne23. Uye Pisarema 15 verse 4. Kuti aripe mhiko yababa vake, mwanasikana waJefta aifanira kushumira Jehovha nguva yakazara patebhenekeri. Jefta akanga aita mhiko yacho asina kufunga here? Aiwa, angangodaro ainyatsoziva kuti mwanasikana wake ndiye aigona kuzobuda kuti amuchingure. Kunyange zvakadaro, zvakanga zvakaomera baba nemwanasikana wavo kuti varipe mhiko yacho. kwaito wakuzvipira chaiko. Paakaona mwanasikana wake, Jefta akabvarura nguo dzake, akataura mashoko anoratidza kuti akarwadziwa mumwoyo make. Mwanasikana wake akasvima misodzi nokuda kwoumhandara hwake. Nei akadaro? Jefta akanga asina mwanakomana, uye mwanasikana wake mumwe chete aisazokwanisa kuroorwa omuberekera vazukuru. Pakanga pasina nzira yokuchengetedza nayo zita remhuri nenhaka yemhuri. Asi handizvo zvainyanya kukosha. Jefta akati, ndashama muromo wangu kuna Jehovha, uye handikwanisi kurega. Uye mwanasikana wake akapindura kuti, ndiitirei maererano nezvabuda muromo menyu. Vatongi 11, verse 35-39. Jefta nemwanasikana wake vakanga vakavimbika zvokuti vaisazombofunga kuputsa mhiko yakanga yaitwa kuna Mwari wokumusoro-soro, pasinei nekuti zvaizovarwadza sei. Deuteronomy 23, verse 21 inoti, kana ukapikira Jehovha Mwari wako mhiko, usanonoka kuiripa, nokuti Jehovha Mwari wako achatoibvunza kwauri chikava chivi kwauri. Verse 23 inoti, unofanira kuchengeta zvaunotaura nemiromo yako, uye unofanira kuita zvawakapikira Jehovha Mwari wako sechinopiwa chokuzvidira chawakataura nezvacho nomuromo wako. Pisarema 15 verse 4 inoti, iye anoramba munhu wose anozvidzwa, asi anokudza vaya vanotya Jehovha. Anoti kana apika, kunyange zvikazomuipira hachinji. Ndima 7, mubvunzo A. Hana akaita mhiko yei, akaiitirei, uye zvakamufambira sei? Mubvunzo B. Mhiko yakaitwa naHana yaizoita kuti Samueri ave noupenyu hwakaita sei? Hana akaripawo mhiko yaakanga aita kuna Jehovha. Paakaita mhiko yake akanga achinetseka uye aitambudzika zvikuru nekuti akanga asina mbereko uye aigara achitsvinyirwa. 1 Samueri 1 verse 4-7, 10 ne-16. Hana akaudza Jehovha zvaiva kutsi kwomwoyo wake ndokupika kuti, haiwa Jehovha wemauto, chokwadi kana mukatarira kutambudzika kwomurandasikana wenyu, mukandiyeuka, mukasakangana murandasikana wenyu, uye mukapa murandasikana wenyu mwana mukomana, ndichamupa Jehovha mazuva ose upenyu hwake, uye musoro wake hauzoveurwi nechisvo. 1 Samueri 1 verse 11. Mashoko emuzasi anoti, maererano nemhiko yakaitwa naHana, mwana wake aizova munaziri kwoupenyu hwake hwose. Izvinoreva kuti aizotsaurwa kuti aitire Jehovha basa dzvene. Numeri 6 verse 2, 5 ne-8. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Munyengetero waHana wakapindurwa uye akabereka mwanakomana wake wedangwe. Hana akafara chaizvo. Asa Hana kukangana mhiko yaakanga aita kuna Mwari. Paakabereka mwana wake mukomana akati, ndakamukumbira kuna Jehovha. 1 Samueri 1 verse 20. Ndima 8, mubvunzo A. Zvaiva nyore here kuti Hana ari pemhiko yake? Mubvunzo B. Mashoko aDavid ari mupisarema 61 anokuyeuchidzei nezvemafungiro akanaka aiva naHana? Samueri paakangorumurwa, zvichidai nemakore matatu, Hana akaita zvaakanga apika kuna Mwari. Hana kana kumbofunga nezvekusare pamhiko yake. Akaenda naSamueri kuna Eri mupristi mukuru kutebhenekeri yaiva muShiro ndokuti, ndakanyengetera pamusoro pomukomana uyu, uye Jehovha akandipa chikumbiro changu chandakamukumbira. Inoo ndamupa Jehovha, mazuva ose aanenge ari mupenyu ndiye akakumbirirwa Jehovha. 1 Samueri 1 verse 24-28. Paakanga ari kuShiro, mukomana wacho Samueri akaramba achikura Jehovha ainaye. 1 Samueri 2 verse 21. Zvaisava nyore kuti Hana ari pemhiko yake. Aida mwanakomana wake chaizvo, asi aisazokwanisa kuva naye zuva nezuva achiri mudiki. Funga kuti aisuwa sei kumumbundira, kutamba naye uye kumurera. Kunyange zvakadaro Hana kumbodemba kuripa kwaakaita mhiko yake kuna Mwari. Mwoyo wake waifara muna Jehovha. Pisarema 61 verse 1 inoti, haiwa Mwari, inzwai kuchema kwangu kwokuteterera. Inzwai munyengetero wangu. Verse 5 inoti, nokuti imi, haiwa Mwari, makateerera mhiko dzangu. Makandipa nhaka ivaya vanotya zita renyu. Verse 8 inoti, naizvozvo, ndichaimbira zita renyu nokusingaperi, kuti ndiripe mhiko dzangu zuva nezuva. Ndima 9, mubvunzo. Mibvunzo ipi yatichapindura? Sezvo tava kunzwisisa kuti kuita mhiko kuna Mwari inyaya yakakura chaizvo, ngationgorore mibvunzo ishi. Imhiko dzipi dzatingaita sevaKristu? Uyewo, Nei zvichikosha kuti tiripe mhiko dzedu. Mhiko yako yekuzvitsaurira. Ndima 10 mubvunzo. Ndeipi mhiko inonyanya kukosha inoitwa nemuKristu uye inosanganisirei? Mhiko inonyanya kukosha inoitwa nemuKristu ndeyekutsaurira upenyu hwake kuna Jehovha. Nei zvakadaro? Nekuti munhu anonyengetera arega achivimbisa Jehovha kuti achashandisa upenyu hwake hwose pakumushumira kunyange zvodini. Sezvakataurwa naJesu, munhu anozviramba, kureva kuti anopika kuti achaisa kuda kwaMwari pekutanga muupenyu hwake. Mateo 16:24. Kubvira musi iwoyo zvichienda mberi, anenge ava waJehovha. Varoma 14:8. Munhu wese anozvitsaurira anofanira kukoshesa mhiko yake, sezvakaitwa nomunyori weMapisarema, uye akataura nezvemhiko dzaakanga aita kuna Mwari achiti, ndicharipa Jehovha nechii? Nokuda kwezvose zvaakandibatsira nazvo. Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha. Chokwadi ndichazviita pamberi pevanhu vake vose. Pisarema 116:12-14. Ndima 11 mubvunzo. Pawakabhabhatidzwa, chii chawakazivisa? Wakatsaurira upenyu hwako kuna Jehovha, ndokuratidza kuzvitsaurira ikoko nekubhabhatidzwa mumvura here? Kana wakadaro wakaita zvakanaka chaizvo. Yeuka kuti musi wawakabhabhatidzwa, wakabvunzwa pamberi pezvapo kuti wakanga wazvitsaurira here kuna Jehovha uye kuti wainzwisisa here kuti kuzvitsaurira kwako uye kubhabhatidzwa zvinoita kuti uve mumwe zvapupu zvaJehovha, wakabatana nesangano raMwari rinotungamirirwa noMweya Mutsvene. Pawakapindura uchiti hongu, wakatozivisa pachena kuzvitsaurira kwako uye wakaratidza kuti waikodzera kubhabhatidzwa somushumiri waJehovha akagadzwa. Izvozvo zvinofanira kunge zvakaita kuti Jehovha afare chaizvo. Ndima 12 mubvunzo A. Mibvunzo ipi yatinofanira kuzvibvunza? Mubvunzo B. Petro akatikurudzira kuti tive nehunhu hwakaita sei? Zvisinei, kubhabhatidzwa angori mavambo. Kana tabhabhatidzwa, tinoda kuramba tichirarama zvinoenderana nekuzvitsaurira kwedu tichishumira Mwari takatendeka. Saka, tingazvibvunza kuti, ndafambira mberi zvakadini pakunamata kubva pandakabhabhatidzwa? Ndiri kuramba ndichishumira Jehovha nemwoyo wose here? Ndiri kunyengetera, kuverenga shoko raMwari, kupina misangano yeungano uye kuita ushumiri kakawanda sezvandinogona here? Ndava kuregeredza kuita zvinhu izvi here? Mapostori Petro akatsanangura kuti, tinogona kudzivisa kuva vanhu vasingaiti basa kana tikaramba tichiwedzera zivo, kutsungirira uye kuzvipira kuna Mwari pakutenda kwedu. 2 Petro 1:5-8 inoti, chokwadi, nokuda kwaizvozvi, nokushingaira kwenyu nemoyo wose, wedzerai kunaka pakutenda kwenyu, pakunaka kwenyu zivo, pazivo yenyu kuzvidzora, pakuzvidzora kwenyu kutsungirira, pakutsungirira kwenyu kuzvipira kuna Mwari, pakuzvipira kwenyu kuna Mwari kudanana kwazvo sehama, pakudanana kwazvo kwenyu sehama rudo. Nokuti kana zvinhu izvi zviri mamuri uye zvichifashukira, zvichakudzivisai kuva vanhu vasingaiti basa kana vasina zvibereko pamusoro pezivo yakarurama yaShe wedu Jesu Kristu. Ndima 13 mubvunzo. MuKristu akazvitsaurira ndokubhabhatidzwa anofanira kuzivei? Hazviiti kuti tidzime mhiko yekuzvitsaurira kwatakaita kuna Mwari. Kana munhu akaneta nokushumira Jehovha kana kuti nekurarama semuKristu, haakwanisi kutaura kuti akanga asina kunyatsozvitsaurira uye kuti kubhabhatidzwa kwake kwakanga usingashandi. Mashoko emuzasi anoti, tichifunga nezvematanho anotorwa nevakuru kuti vaone kana munhu achikodzera kubhabhatidzwa, kashoma chaizvo kuti kubhabhatidzwa kwemunhu kunze hakushandi. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Pasinei nezvaangataura, paakabhabhatidzwa, aitozivisa vanhu vese kuti akazvitsaurira zvizere kuna Mwari. Saka, achazvidavirira kuna Jehovha neungano kana akaita chivi chakakura. Hatidi kumbofanana nevanhu vakanzi naJesu, wakasiya rudo rwavaiva narwo pakutanga. Panzvimbo pezvo, tinoda kuti Jesu akwanise kutaura nezvedu achiti, ndinoziva mabasa ako, norudo rwako, nokutenda noushumiri nokutsungirira, yokuti mabasa ako inguva pfupi yapfuura anopfuura aya ekare. Zvakazarwa 2:4-19. Ngatiitei zvese zvatinogona kuti tifadze Jehovha nekurarama maererano nemhiko yedu yekuzvitsaurira kwaari. Mhiko yako yemuchato. Ndima 14 mubvunzo. Ndeipi mhiko yechipiri inonyanya kukosha ingaitwa nemunhu uye nei? Mhiko yechipiri inonyanya kukosha ingaitwa nemunhu imhiko yemuchato. Nemhaka yei? Nokuti wanano itsvene. Murume nemukadzi vanoita mhiko dzavo dzemuchato pamberi pamwari nezvapupu. Vanowanzovimbisana kuti vachadanana, vachachengetana uye vacharemekedzana, uye kuti vachaita izvozvo chero bedzi vese vari vaviri vachararama pamwe chete pasi pano maererano urongwa hwamwari hwokuroorana. Vamwe vanogona kunge vasina kushandisa mashoko aya chaiwo, asi vakatoita mhiko pamberi pamwari. Pashure pekuita mhiko, vanonzi vava murume nemudzimai, uye vanofanira kuramba vachigara vese kwoupenyu hwose. Jesu akati, naizvozvo ngaparege kuva nemunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari, angava murume kana mudzimai wacho kana kuti mumwe munhuwo zvake. Mako 10:9. Saka vanhu vari kupinda muwanana havafaniri kufunga kuti kana vakasawirirana vanogona kungorambana. Ndima 15 mubvunzo. Nei vaKristu vasingafaniri kurerutsa wanano sezvinoitawo navanhu vari munyika? Ichokwadi kuti hapana kumbobvira pava newanano isina matambudziko. Wanano imwe neimwe inoombwa nevanhu vaviri vane chivi. Ndokusaka Bhaibheri richitaura kuti vakaroorana vachava nedambudziko pane dzimwe nguva. 1 Korinde 7:28. Zvinosuwisa kuti vakawanda munyika vanorerutsa wanano. Kana zvikanetsa mumba mavo, vanongokanda mafumo pasi, vosiya wavakaroorana naye. Asi vaKristu havafaniri kuita zvakadaro. Kutadza kuri pamhiko yemuchato kwakafanana nokureva nhema pamberi paMwari, uye Mwari anovenga vanhu vanoreva nhema. Mapostori Pauro akanyora kuti, wakasunganidzwa nomudzimai here? Rega kutsvaka kusunungurwa. 1 Korinde 7:27. Pauro aigona kudaro nokuti aiziva kuti Jehovha anovengawo kurambana kune unyengeri mukati. Mark 2:13-16. Ndima 16 mubvunzo. Bhaibheri rinoti nezvekurambana uye kuparadzana. Jesu akadzidzisa kuti chikonzero chimwe chete chemumagwaro chinogona kuita kuti mhiko yemuchato isunungurwe ndechekuti mumwe munhu anoita upombwe, mumwe wake obva asarudza kusamuregerera. Mateo 19:9. Ko zvakadii nekuparadzana newakaroorana naye? Zvinotaurwa neBhaibheri panyaya iyi zvakajeka. 1 Korinde 7:10-11 inoti, vanhu vakaroora kana kuroorwa ndinovapa mirayiridzo, kwete ini asi Ishe, kuti mudzimai haafaniri kubva kumurume wake. Asi chokwadi kana akabva, ngaarambe asina kuroorwa kana kuti zvimwe ngaadzokerane nemurume wake, uye murume haafaniri kusiya mudzimai wake. Bhaibheri haritaure kuti vanhu vanofanira kuparadzana kana zvaita sei. Zvisinei, mumwe muKristu anogona kuona zvakakodzera kuti aparadzane newaakaroorana naye kana upenyu hwake kana kuti ushamwari hwake naMwari huri pangozi. Anogona kunge achirohwa zvakanyanya kana kuti achipikiswa nemumwe wake anenge akasiya kunamata. Ndima 17 mubvunzo. VaKristu vakaroorana vangaitei kuti wanano yavo igare kwoupenyu hwose? Kana vakaroorana vakaenda kuvakuru veungano vachitsvaka mazano ekugadzirisa matambudziko emuwanano yavo, vakuru vanofanira kuvabvunza kuti vakaona here vhidhiyo inonzi chii chinonzi rudo rwechokwadi, uye kuti vakadzidza here pamwe chete brosha rinonzi mhuri yenyu inogona kufara. Nemhaka iyi, nekuti zvinhu zvine mazano emubhaibheri akabatsira vakawanda kusimbisa wanano dzavo. Mumwe murume nemudzimai vakati, kubva patakatanga kudzidza brosha iri, tiri kufara muwanano yedu zvatanga tisati tamboita. Mumwe mudzimai akataura nezvewanano yake yemakore 22, iyo yakanga yava kuda kuparara achiti, tese takabhabhatidzwa, asi manzwiro uye mafungiro atakanga tava kuita nezveupenyu akanga asiyana. Vhidhiyo yakauya panguva chaiyo. Zvinhu zvava nani chaizvo muwanano yedu. Uri muwanano here? Ita zvese zvaunogona kuti ushandise mazano aJehovha muwanano yako. Kuita izvi kunogona kukubatsira kuti ufare sezvaunori pamhiko yako yemuchato. Mhiko yevari mubasa chairo rengo yakazara. Ndima 18-19 mubvunzo A. Vabereki vakawanda vechiKristu vari kuitei? Mubvunzo B. Tingatii nezvevaya vari mubasa chairo rengo yakazara? Waone here kuti chii chimwe chakanga chakafanana pana Jefta naHana? Mhiko dzavo dzakaita kuti vana vavo vazoshandisa upenyu hwavo hwese pakuita basa dzvene patebhenekeri. Izvi zvakaita kuti vana vavo vararame upenyu hunogutsa chaizvo. Mazuva ano, vabereki vakawanda vechiKristu vari kukurudzira vana vavo kuti vaite basa rengo yakazara uye kuti vashandise upenyu hwavo pakushumira Mwari. Vaya vari kuita izvo vanofanira kurumbidzwa nemwoyo wese. Pari zvino, kune vanhu 67,000 vari muboka remunyika yose revashumiri chaivo venguva yakazara rezvapupu zvaJehovha. Vamwe vanoshanda paBheteri, vamwe vanoita basa rekuvaka, uye vamwatariri vematunhu. Vamwe vanoshumira sevarairidzi vari mundima, mapiona chaiwo, mamishinari, vashandi vepadzimba dzemagungano kana kuti vashandi vepazvivako zvinoitirwa zvikoro zvesangano. Mashoko emuzasi anoti, varairidzi vari mundima ihama dzinodzidzisa chikoro chevazivisi vemashoko oumambo, chikoro chevakuru veungano kana kuti chikoro chevatariri vematunhu nemadzimai avo. Kakawanda kacho, vanodzidzisira padzimba dzemagungano, padzimba dzeumambo kana pazvivako zvinoitirwa zvikoro zvesangano. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Vese vakaita mhiko yekubvuma kurarama upenyu husina twakawanda wanda, kusaita basa rinovapa mari vasina kupiwa mvumo uye kuita chero zvavanonzi vaite kuti basa roumambo rifambire mberi. Vanonzi vashumiri chaivo kwete nekuti vakakosha kupfuura vamwe vashumiri vese vamwari, asi mabasa avanoita ndiwo anokosha. Vakatsunga kuramba vachirarama maererano nemhiko yavakaita chero bedzi vachiri mubasa chairo rengo yakazara. Ndima 20, mubvunzo. Chii chatinofanira kuita zuva nezuva uye nei? Pamhiko dzatakurukura dzatingaita kuna Mwari, wakaita ngani? Unonyatsoziva kuti mhiko dzawakaita hadzifaniri kurerutswa? Kukundikana kuita zvatakavimbisa Jehovha uye kukundikana kuripa mhiko dzedu kunogona kukanganisa ushamwari hwedu naye. Saka ngatifarei tichiimbira zita raJehovha nokusingaperi sezvatinoripa mhiko dzedu zuva nezuva. Pisarema 61 verse 8. Unonzwa sei nezvekukosha kwokuripa mhiko yako yekuzvitsaurira, mhiko yako yemuchato, mhiko yawakaita kana uri mubasa chairo rengo yakazara? Ndipo panoperera nyaya yacho.